vachitaura vakamirira mhuri yekwatsvangirai munin'ina womushakabhuva Manase Tsvangirai vati
zuva ratiri kurangarira vatsvangirai iri izuva rekuti misodzi inenge ichibva mumwoyo. At the same time muchiona futi kuti murume uyu kunyange tikaramba tiine misodzi asi tiine zvemuono wokuti munhu uyu akakwanisa kuunza yatingati demokrasi kunyange isati yasvika pauzaru hwayo. Asi takadaro tiri kurangarira kuti mukuru akarwa kurwa kwakanaka, akaita basa rakanaka. Unoziva tsumo yaigaro taura kuti vana vembwa havasvinuri musi umwe chete. Tinotenda kuti ivo ndo vakatanga kusvinuriswa ka Zimbabwe yese yakazvara kuti wowo. Asi ivo vasvinura kare vaoneswa. Unoziva Mwari kana achipa chipo anoinda munhu wani kuti achitungamirira vamwe nezvimwe zvakadaro zvinozoteverawo zvine zvichionekwa. Asi chandoda kuti ndikutaurirei ndechekuti izuva risingagoni kukanganwika nekuda kwekuti unoziva zvakafanana neChristmas, vanhu havakanganwi Christmas, iyi Valentine. So Valentine yakabatana nerufu rwavatsvangirai. So semhuri tiri kurangarira mabasa, tiri kurangarira kurwa kwakanaka, tiri kurangarira vision yavo pamusoro pekuti vanhu vave neugaro hwakanaka.
MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa yaita zvirongwa zvakasiyana siyana panhepfenyuro yayo ichirangarira vatsvangirai segamba rakarwira utongo hwejekerere. VaChamisa vaudzawo Studio 7 kuti vatsvangirai gamba munyaya dzekurwira utongo hwejekerere.
Nhasi izuva guru, zuva hombe rekurangarira gamba, gamba rerudo, gamba rosununguko, gamba regutsa ruzhinji, gamba rokubatanidza vanhu. Vakatisiyira MDC Alliance ndo vakasiya vati tiregerai kuita zvana T, zvana N, zvana B, zvana C, zvana ani. Chiitai kuti muchiregera kufamba ne MDC traitors asi mufambe ne MDC Alliance, kureva kuti maakubatana, batanidzanai nevamwe, tambanidzai maoko, mushande mese nevazhinji. Nokuchava kudikwa ibasa rokuunganidza vanhu, duta vanhu, gutsa ruzhinji, the broad movement yokuti vanhu vawane shanduko muZimbabwe. Saka hai tinozovaidwa vamwe vachichema takasiyirwa zvakati, takasiyirwa zvakati, muromo audzarirwi nerwizi.
Vachitaura paurongwa hwokurangarira vatsvangirai huhu, mutungamiri weMDC Tiva Douglas Monzora vatiwo bato ravo riri kutevedzera matsimba avatsvangirai ekubatanidza vana veZimbabwe.
Tiri kuti isu sevatungamiri tinofanira kugadzisa remangwana revana veZimbabwe, kunyanya vana vechidiki. Taakuti vana vechidiki havasi vatungamiri vemangwana, vatungamiri vanhasi. Madzimai zvakare taakuda kuona vachiwanda munzvimbo dzeutungamiri. Imiwoye vanhu veZimbabwe vatinotungamira ava havafunge politics mazuva ose, mazuva ose vanofunga ramangwana revana vavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vakurudzirwa mapato akasiyana siyana eMDC kuti vabatane, vachiti iyi ndiyo here shuviro yavatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.